Batikuwa na batikuwa gusha maketi. Kanzuru iyo ya kundikana kuti inge ichivura rine dreni rinopa kuti mvura ifambe zvakanaka. Saka paa kuzara mvura zvekuti nekunaya kwakaita mvura mazuva iyo anaya nekunaya kwairi kuita. Dreni razara mvura zvekuti chirwere chekorera chakutotarisirwa kuti chingakwanise kubva ipapo. Ende ndoopari kuwanika mafruit and vegetable anosupply chitungiza chese nenzvimbo dzakaita sanana dema. Saka unoona kuti Kanzuru yakundikana zvakanyanyisisa kuti inge ichitora matanho. Ndofunga pane makore nemakore ichiedza kutsanangurirwa kuti dai mamavhura madhirena yamvura yaenda. Saka chimiro chacho hachisina kunaka. Ndinodaira kuti vakanzwa kubva kwamuriwo nekune dzimwewo nhepfenyuro zvingava zvinobatsira zvakanyanya sitereki kuti vanga vanotirimuka vanhu vasati vapinda pakupara.
Dreni yaimboshanda here?
Dreni raishanda pakurasa mvura asi pakagadzirwa tara wakabva warivhara zvokuti unoukadzika kuti mainjiniya aiti mvura iyoyo ichazoenda nekupi yaibva nerumwe rutivi. Wakabva wavhara saka yese yakusvika ichimira ichichindipa tara yakagadzirwa itsva iyoyo. Kana yazara manje yakufashukira ichibva yaenda nekunopinda nemusika mese. Ende ipapo inenge iri pakati pemarara zvokuti marara aya anobva anyatsoora nemvura iyoyo. Ende vanhu vanenge vachifamba vari mukati memarara yayo zvichienderana nekuti mota dzinotengesa zvirimwa zvakaita semazhanje kana mango inenge yakamira mukati memarara iwayo akaora.
Saka zviri kurevawo zvakare kuti marara haasi kuraswa panzvimbo iyoyo?
Zviri kuratidzika kudaro nekuti ipo pacho kana ukada kupatarisa nyangwe vashandi vekanzuru wacho yanaya mvura paine marara aripo kuti vatsvaira hakwanisi nekuti anokwanisa kunge ari something like around 1.5 meters dzipi kana 2 meters kupinda mumvura. Kana mushandi wacho chaiye kuti anga achipinda imomo achikukura marara aya unoti haakwanisi kuzviita. Mazhanje ariko ezvine zvanditi. Saka munoona kuti mazhanje aya akadyiwa akakandwa pasi akazonaiwa nemvura zvinozopa kuti pasave neutano hwakanaka.